This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 8, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare redzimhosva rinorambidza hurumende nekanzuro yeHarare yekubvisa vanhu vanotengesera mumigwagwa sezvo pasina urongwa hwekuvatsvagira kwekuti vashande vari. Studio 7 inopinda muAshdown Park, Bloomingdale neMasasa Park, umo vagari vanoti vava nemasvondo matatu vasina mvura. Mapato ezvematongerwo enyika ogadzirisa kupinda musarudzo dzemabielections dziri kuitwa musi wa 10 chikumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva repamusoro nhasi rarambidza hurumende pamwe nekanzuro yeHarare kubvisa vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa pasina urongwa hwekuvaisa kwekuti vanhu havaende vanoshanda vari. Dare iri raturawo zvakare mutongo unopa masimba gurukota rezvemukati menyika kuti rione kuti mauto enyika pamwe neJoint Operation Command kana kuti JOC vasapindire mukufambiswa kwemabasa negurukota rezvekutongwa kwematunhu pamwe nameya weguta reHarare. Mutongo uyu unotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri kuti inzwikwe nechimbi chimbi nerimwe sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reZimbabwe Informal Sectors Organization kana kuti ZISO, richipikisa danho rakatorwa nemapoka matatu ari mugwaro edare aya rekupa vanotengesera mumigwagwa mazuva manomwe ekuti vange vabuda mukati memaguta mavari kuitira mabasa avo. Mazuva manomwe aya aipera nezuro nemusi wesvondo, asi hurumende nechishanu chapfuura yakazenge yaendesa mberi kumusi wa 26 chikumi kuti vose vange vabuda mukati memaguta. Vamwe vanoona danho rehurumende iri sekudududza shure mushure mekunge yaona kutsamwa kwakanga kwaita veruzhinji neurongwa huhu, sezvo pakanga pasina urongwa hwairatidza kuti hurumende yakanga yakagadzirira kwekuisa vanhu ava. Mukutarisa nezvemutongo wedare uyu, tabata gweta riri kumirira sangano reZISO vaChris Mike kuti tinzwe kuti nyaya iyi yafamba sei kudare.
Dare guru reZimbabwe ranzwa zvichemo zvanga zvichibva kune ava vanotengesa vari mumigwagwa. Vanga vachinyuta nenyaya yekuti kwakanga kwataurwa kunzi kuchaitwa chirongwa chekutsvaira nekubvisa vose vari kuita mabasa ekutengesa munzira mumaguta akasiyana-siyana. Nokudaro pataenda pamberi pevatongi vanomiririra hurumende vauya vakataura ivo kuti vari kubvumirana nenyaya yekuti chirongwa chichimbomiswa kwekanguva. Zvakare pachinozoitwa chirongwa ichi chinofanira kuti chiitwe zvinoenderana nemitemo wenyika. Zvakare panoitwa chirongwa ichi vemauto havafaniri kuti vawanikwe vaine chekuita pachirongwa chekubvisa vanhu panzvimbo dzavanoshandira vachiita zvekutengesa.
Saka mutongo uyu unorevei kune vamuri kumirira?
Mutongo uyu unoreva kuti mutemo uchazochengetedzwa panenge pachiitwa urongwa hwekuti mabasa ekucheniswa kweguta aenderere mberi. Vanenge vachikwanisa urongwa ihwohwo vachasungirwa kuti vaite urongwa ihwohwo zvinoenderana nemutemo. Zvakare mhirizhonga yatanga tichipfira kuti ingangoitika kuburikidza nekuvepo kwemasoja haichazovepo mhirizhonga iyoyo, nekuti vemauto vabvuma kuti havanei nechekuita nenyaya yekucheniswa kweguta.
Asi mungaona here vatatu vamakwidza kudara vachizoteera mutongo iwoyu kana nguva yekuti vange vakubvisa vanotengesa mugwagwa yasvika.
Isu semagweta tinotarisira kuti vanhu vose zvakare mapoka ose anoshanda ari pasi pehurumende anoremekedza muchemo. Nokudaro ndiko kusaka tichinda kumatare nekuti tinotarisira kuti zvinenge zvatongwa nedare zvicharemekedzwa nemunhu wose wose vakuru nevadiki.
Vanga vari gweta riri kumirira sangano rinomirira vanozvibatira mabasa emaoko reZimbabwe Informal Traders Organization vaChris Mike vari parunare muHarare. Tabatawo meya weguta reHarare vaBernard Manyanyeni kuti tinzwewo divi rekanzuru pamusoro pemutongo uyu. Asi vaManyanyeni vati havakwanisi kutaura nezvazvo nekuti vanga vasati vaona mutongo wapiwa nedare repamusoro uyu.
Direct from Washington.
Vagari vemumisha yeAshdown Park, Bloomingdale neMasasa Park muHarare vanoti havasi kufara nekushayiswa mvura nekanzuru kwemasvondo matatu apfuura. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vagari vekuBloomingdale neAshdown Park vakaita samai Barbara Muchabaiwa vanoti havasi kufara nekugara vasina mvura zvava kuita kuti vaomerwe neupenyu. Amai Muchabaiwa vanoti pave nemasvondo matatu mvura isiri kubuda mudzipombi muBloomingdale mavanogara uye vanoti kanzuro haisi kuvaudza chikonzero chekuti sei vasiri kuwana mvura. Vaenderera mberi vachiti zvava kukonzera kuti mhuri yavo igare isina kugeza uye vari kutoshaya kana donhwe rekunwa vachiti vanotoponera pane imwe chechi iri muAshdown Park asi pari kuwandirwa pachechi pacho.
Tatu ne3 weeks tisina mvura mukwasha. Izvezvi kana kugesa titombozive kuti takapesera rini vana kuchikora vasi kugesa. Tinosimbonochera pachechi iri padhuze nepambapo tichinotsvaga borehole. But borehole yacho kana kusina magetsi haibude because maborehole anopambwa nemagetsi. Saka takatoshaya kuti toita sei tangofanana nekuti tikugarawo musha.
Vahebet Mapako vanogara mumusha weMasasa Park vanotiwo vane dambudziko rakafanana nerakatarisana nevagari vekuBloomingdale neAshdown Park. VaMapako vanoti vave kutotenga mvura zuva nezuva kuti vawane yekunwa, kugeza, kuwacha kana kubikisa. Vanoti dzimwe nguva vanochera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzeka kuti vawane zvingavabatsire.
Nyemvura iri kunetsa nekuti iko zvinezvi takutotyira kuti nyaya yezvirwere yakuramba ichitokura. Iko zvinezvi vana vanongorwara mudumbu vachingoenda kuchipatara vangopiwa mapiritsi takatochera zvitsime. Zvitsime zvacho zvinoerekana zvaakungopwa nekuti kunenge kwakupisa. Iko zvinezvi tiri muwinter kudai so zvichiri zvakanaka asi zvimwe zvatotanga kutopwa kudari. Asi chakunetsa ndechekuti kanzuro haina chairi kutaura. Marets vanenge vada kuti badare. Pamarets pane fixed water charges dziripo futi dzavanenge vachida kuti badhare. Ukasabhadhara vanouya vachikutorera property kumba. Saka zvinhu zviri kutonetsa kuti kanzuro yacho haisi kutombonzwisisa vanhu kuti vane nhamuri yakakura sei.
Meya wekanzuro yeHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havasi kutomboziva kuti sei kanzuro yavo iri kutadza kuwanisa vagari vekuBloomingdale nekuAshdown Park mvura vachiti vanoda kutanga vataura nevashandi vekanzuro yavo kuti vanzwe kuti zviri kumbofamba sei. Asi mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo ichaedza kuongorora dambudziko iri nekukasika.
KuBloomingdale kwanga kuine dambudziko repombi yanga yakabvajuka. Saka kutaura kwatiri izvozvi mainjiniya eguta atoriko kuBloomingdale zvekuti parinodokara nhasi vanhu vekuBloomingdale vanenge vaane mvura nezuro takatombovaendesera mvura nemabhauza. Asi yekuAshdown Park maengineers edu ari kutarisira kuti chii chiri kutadzisa kunge mvura ichisvika ikoko.
Zvichakadai vagari vemuBloomingdale, Ashdown Park neMasasa Park vashora kanzuro vachiti zvinorwadza kuti vanogara kwenguva yakareba kudaro vasiri kuwaniswa mvura kanzuro ichiti haina chainoziva. Vagari vekuBloomingdale neAshdown Park vanoti vave kutyira kuti pangangonyuka zvirwere zvakaita sekorera nemanyoka zvinokonzerwa netsvina iri kukonzerwa nekushayikwa kuri kuitwa mvura. Kanzuro yeHarare semamwe makanzuro munyika iri kukundikana kuita mabasa inotarisirwa kuita sezvo iri kutarisana nedambudziko rekushaya mari. Izvi zviri kuwedzerwawo nevamwe vagari vakawanda vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mumhanyi ane mukurumbira muSouth Africa, Oscar Pistorius, anogona kuregererwa muna Nyamavhuvhu achibva aburitswa muJerry. Pistorius akawanikwa gore rapera aine mhosva yekupfuura musikana wake ndokufa River Steenkamp. Masangano enhau muSouth Africa aburitsa nyaya iyi nhasi achiti vakuru vakuru vemaJerry pamwe nemhuri yekwaPistorius vabvuma kuti pane urongwa hwekuburitsa Pistorius muJerry sezvo anga achizvibata zvakanaka apo ari kupika ari muJerry. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti azvibate zvichitevera sarudzo dzakapedza masimba ebato ravo yekutonga roga munyika iye. Simba remari yenyika iye rakabva radzikira sezvo munyika musina kugadzikana. VaErdogan vakanga vachitarisira kukunda zvine mutsindo muparamende ine zvigaro mazana mashanu nemakumi mashanu asi bato ravo rakawana zvigaro zvinosvika zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana. Musarudzo dzapfuura bato ravo rakawana zvigaro zvinosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Muchikamu chedu chinotarisa nezveutano, vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa munyaya dzezveutano sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidzikira munyika. Dr. Madzorera vanoti nekuondomoka kuri kuita nyika, mamiriro akaita zveutano ari kuramba achidzikira uye dzimwe hurumende dzaimbobatsira nyika dzava kuenda dzichineta nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende. Dr. Madzorera vanoti kunyange pane dzimwe hurumende dzichiri kubatsira munyaya dzeutano nekupindana kwenguva izvi zvinokwanisa kuderera kana pasina zvagadziriswa nechimbi chimbi. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mavlas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Madzorera kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya dzeutano dziri kudzikira pasi. Ndingangoti kubvira muma-2009 pakaita inclusive government takaona zvinhu zvichiimpurwa. Tikarenovheta mahospitari, mahealth workers akatanga kubvawa muZimbabwe zvinhu zvikamboita nani. Asi kubvira 2013 iyoyi pakuzoitwa maelections, mari yatanga kushayikwa muZimbabwe, kushayikwa zvachose, kushayikwa kuti yakaenda kupi. Manje kushayikwa iko kwakuitisa kuti izvo zvipatara zvedu zvisapiwe mari nehurumende. Mutoro wakuremera vanhu. Mabhadhirisirwo akuitwa vanhu kuzvipatara akwirira, saka vanhu havachakwanisi kuafforda health care. Takakuona vasevenzi nehurumende kunyanya madhokota nemanesi vakutanga kubuda zvakare muZimbabwe vachienda vanoshanda kune dzimwe nyika. Taakuita shortage yemadhokota muzvipatara zvedu, zvinhu zvaakungodzikira pasi, mishonga yaakushayikwa. Saka pane dambudziko guru mupublic health sector. Kuprivate health sector kune dambudziko futi, nokuti vanhu vanoti kana zvikatadza kushanda kupublic vombomhanyira kuprivate vanenge vane mari dzavo. Tine dambudziko rokuti ikoko futi kune shortage yemari. Zvichikonzerwa nehurumende, nokuti hurumende ndo iri kubata mari. The biggest medical aid society yatinayo muZimbabwe ino, the premier service inotarisa nekurinda mapublic servants ese nevamwewo vanoda. Saka hakuna mari, havasipa mari. Saka private sector yakufawo zvakare nokuti hakuna mari. Vanhu vakubhadharisa makoko payment kuprivate sector ikoko. Vaifanira kunge vachingoravwa mahara pamedical aid yavo. Saka tinongoona kuti zvinhu zviri kudzikira kwese kwese ndokuparara kwehealth sector ikoko.
Pane zvingaitwe here nehurumende kuti zvinhu zviwanikwe izvo zvichisanduka kana kuti zvichigadzirika? Takanyanyotarisa nyaya iyoyi yeutano.
Chekutanga ndechekuti hurumende ngaizvigadzire. Tirikukonzera maproblems aya inyaya yelegitimacy yehurumende. Ngaigadzire nyaya yelegitimacy. Ngatitiwo maelections ekuti vanhu vese veZimbabwe vanofara. kuti taita maelections. Pasina izvozvo upfumi hwenyika hunoona vauchidzikira. Vanhu havana confidence mune zviri kuitika muZimbabwe, saka havaunzi mari yavo muno. Chiriwo maZimbabwenzi acho vane mari havabhenki muno vanobhinka kuno. Saka nyaya yelegitimacy ndoichabetsera zvese, ndokuti mari iwanike vachibhadhara mamedical aid society, vachibhadhara zvipatara. Chechipiri, pane zvimwe zvatogona kuita nyangwe yezvino pasati pava nelegitimacy yacho. Nyaya yenational health insurance inyaya yatakatanga kusevenza pachine inclusive government. Basa rese ranga ratoitwa. Chachasara ndechongoti nyaya iyi ichienda kudare hombe renyika. Kukabhineti ino president waka yoadoptiwa sepolisi yenyika. Ini mutemo yotanga kugadzirwa national health insurance munhu wese achirapwa pachena muZimbabwe, asi mari yacho pane kwainenge ichiwanikwa muZimbabwe munhu wese achicontributa. Kwete zvokuti munhu arwara ndopo wotanga kuzipisa mari yakati, aiwa izvo zviri kuparadza health sector.
Dr Henry Madzorera vaimbove guru kota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanga vachitaura vari parunhare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeAmerica inoti kusawirirana kuri mumapato anopikisa muZimbabwe kuri kukanganisa zvikuru matano ekuunza utongi wejekerere munyika. Mashoko aya akataurwa nasachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana kweAmerica nenyika dzemuAfrica, vaChris Smith Svondorapfuura, mushure memusangano wakaitwa nekomiti yavo wekuziya ukama pakati peZimbabwe neAmerica. VaSmith vanoti kunyange pasina bato rimwe chete ravari kutsigira, vanoda kuti mapato anopikisa ashandire pamwe chete ndokuti kuve neutongi wegutsa ruzhinji munyika. Mashoko avaSmith aya anouya apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvikwata zveMDC, zvikuru sei chikwata cheMDC Renewal Team icho chakatsemuka nepakati Svondorapfuura. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti ragadzirira kuita sarudzo dzeby-election nemusi wechitatu. Asi vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kugunun'una kuti kune mhirizhonga uye vari kutyisidzirwa zvikuru nevebato riri kutonga reZANU-PF, izvo zviri kurambwa hazvo nebato reZANU-PF. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZEC Amairita Makarau vanoti zvinhu zvose zviri kudiwa musarudzo idzi zviri mugwara.
Tiri kumhanya mhanya kupedzisa kugadzirira musi wechitatu. Zvizhinji zvaningati zvaamunzvimbo. Vanhu vedu vari kutanga kufamba, vatanga nhasi, vamwe vanofamba mangwana kuti vaende munzvimbo dzavachanovhotesa vari.
Amai Makarau vanoti vanhu vanosvika zviuru mazana mana ndivo vakanyoresa kuti vange vachivhota musarudzo idzi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN, Amai Rindai Chipfunde Vava, vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga iri kuitika zvikuru kuHurungwe West. KuHurungwe West, Vatemba Muliswa vari kukwikwidza vakazvimirira navaKeith Guza veZANU-PF. VaMuliswa vanoti kana nhasi chaiye vatsigiri vavo vanga vachirohwa.
Ende hameno sei vari kurova vanhu pasina zvavaita vanhu. Ende kurova munhu handiko kuvhotera. Ende kuchikidzira munhu handiko kuvhotera. Chero ukarova munhu utozvidzikisira mavhoti aunawo, nekuti hapana vanhu vanoda kuvhotera bazi kana kuti musangano unorova vanhu.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi, avo vange vari munzira kuenda kuHurungwe West, vanoti vane gwaro ravakaita asi harisati roenda kuvatori venhau pari zvino.
Yeah, well, report yakabuda yes, but you know, yanga isati yaitwa sezvino on the relevant authorities.
Amai Makarau vanoti nyaya yemhirizhonga yekuHurungwe West vakainzwa asi hapana zvizhinji zvavangataure sezvo nyaya iyi iri mudare iro richapa mutongo waro mangwana. Dare richatonga kuti sarudzo idzi dzoitwa here kana kuti kwete. ZESIN inotiwo pane kutengwa kwemavhoti kuri kuitwa kuchishandiswa chikafu nezvimwe sekutaura kwamairi ndaichipfunde vhavha.
Chinhu chakatadza kuti tifare yanga iri nyaya yepolitical violence kuHurungwe West nefood aid. Takaona chikafu chichishandiswa kakawanda. Iyi tingangoiti futi vote buying.
Asi Amai Makarau vanoti kusvika pari zvino hapana ati avapira nyaya iyi. KuBulawayo vamwe vari kukwidza vakazvimirira kuLuveve Muzvare Tembelihle Sibanda vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo idzi.
Endi vanhu vatiri kutaura navo vari kutotiungamira zvakanaka. arikutoti vanotipa mavhoti avo.
KuGlenview Mwarare vaMoses Nkomo vebato reTransform Zimbabwe vanotiwo vane vimbo yekuti vachakunda.
Gadzirwe redu rofamba zvakanaka. Zvekuti parizvino polling agents yedu vatori much more than number yakachidiwa neZimbabwe Electoral Commission.
KuManikaland kuchikanga danga mvura vari kumirira NCA musarudzo idzi varuramai musiyiwa vanoti zvinhu zvose zviri mugwara uye vachakunda zvine mutsindo.
Kama ground rakati kure chaizvo. Pagadziriro dzedu zvesarudzo ichaiswa musi wechitatu iyi.
Asi vari kukwikwidzana navamusiyiwa vaisawo mupfumi veZANU PF vanoti mapato madiki nevari kukwikwidza vakazvimirira havangakunde musarudzo nekuti hapana chavanobatsira veruzhinji.
Vanhu izvozvi vava kuziva kuti kuti unge uchiwana development ine area yavo here unofanira kunge wakavhotera pati iri kutonga at that particular time.
Ko, ivo vari kukwikwidza vakazvimirira ava vanobudirira here? Amai Margaret Dongo, avakambokwikwidza vakazvimirira vakariga ZANU PF, vanoti zvinongoenderana nekuti vanhu vanofungei nehurumende yeZANU PF pari zvino.
Kubudirira kwavo kunoburikidzwa nekunzwisisa kwevanhu nguva yatapinda yezvinezvi kuti zvinhu zvaipa zvinhu zvashata. Uyezve akaita kuti zvishate ndiani.
Kunyange hazvo paine mhirizhonga nekutyisidzirwa kune dzimwe nzvimbo. Dzimwe nzvimbo dzine sarudzo dzaona migwagwa ichigadzirwa uye vanhu vachipiwa chikafu zvikuru kubva kubato riri kutonga reZANU PF richitsvaga rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenhabvu cheChicken Inn chiri kuenderera mberi nekutungamira makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kukunda kwachakaita Chapungu 2-1. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Magemco asiya chikwata chiri kutevera cheTriangle nemapoints mashanu sezvo chave nemapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Chikwata chemukombe uyu cheDynamos chiri pachinhano chechitatu nemapoints makumi maviri nematatu. Dynamos yacho yakaita mangange 1-1 apo yakashanya kuNyamunga Stadium kunotamba neZTC Kariba. Mangange aya haasi kufadza vatsigiri vechikwata ichi. Asi vamwe vacho vakaita savatonderai magavani vari kushingirira vachivo pamberi neZimbare vaine chivimbo chekuti vanotora mukombe uyu zvekare. Asi vamagavani vanobvuma kuti vakaitirwa nyasha kubuda nepointi kubva kuKariba.
But hona yakaita lose ball connection yakaitwa vaonde kuti takaita lucky hona clip ball.
Highlanders yakaitawo zvekare mangange 1-1 neHaumine. Asi murairidzi weHaumine vari kumasomere vanoti vakabirirwa vachivo penalty yakapiwa Highlanders yaive isingakodzeri. Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakapira seizvi. Buffaloes 3, Wawa 0, Wange 1, FC Platinum 1, Triangle 2, Chorocho Pirates 0, FC United 0, Flamlili 0, Tongo Somil 0, Harare City 3. Asi murairidzi Harare City Taurai Mangwiro anoti kunyange havo vakakunda pane basa guru kuti vakwanise kutora mukombe weligi iwowu.
Zvinenge zvisiri nyore kuti tingangozonzi nhasi tawina mukombe, asi tikagadzirisa zvakawanda zvinoda kuitwa mukana tinawo.
Kwatambwa mitambo 13, zvikwata zviri pamusorosoro zvakamira seizvi. Chicken Inn 29 points, Triangle 24 points, Dynamos Zimbare 23 points, Haumine 22 points. Ziri pasi pasi ndeizvi. Wawa 11 points, Chorocho Pirates 10 points, Flamlili 10 points, neDongo Somils 7 points. Mumutambo weragbi, Denford Mutamangira ndiye apiwa basa rekutungamira chikwata chenyika chemasebos mumitambo iri kutevera. Mutamangira ari kutipa Daniel Hundo uyo akaregedza kutamba uyezve ave mumwe wevararidzi vechikwata ichi. Mutamangira ari kutanga basa rake svondo rino apo Zimbabwe iri kutamba neKenya mumakwikwi e-2015 Africa Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo dzemabai elections idzo dziri kuone musi wechitatu svondo rino. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Yashika nguwe ya tunaverenga tsambambosha dzenyu, ma text message, ma WhatsApp pamwe ne mashoka muna titumira pa Facebook yedu ye VOA Shona. Tinadzo kura zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai amanesha mwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu. Mwenyori wekutanga anotibasa munogona vakomana morosai baba na mai dumisani pachambeni neshamwari dzangu dzandakadzidza nadzo pafafi 2014 nevese vanondiziva ndini Tulani Moyo kuchambeni. Mumwe munyora anoti murisei vakomana ndikwazisireiwo mafriends angu ose andinodzidza nawo pa Donjani School. Ndini wishes banda ndiri kuzhombe kwa Gwesela. Mumwe anoti jonga blessing nerimwe timuyo neimwe timu yose ye Studio 7 muri sei sei. Ndifarisirewo mafans angu anoti Tino, Nyasha, Blessing, Nevison, Tauya nevamwewo ndini wenyu Darlington Renius Chikwawa kumasvingo. Mumwe anoti vakomana munotema musina kwamakarerekera pamberi nenhau dzechokwadi mune mhoresero mama vangu Rosemary na Fungisai ndiri Joyce kumberengwa. Mumwe anoti makadi jongana blessing ndoti dai vamugabe vari munhu anofunga vaikwanisa kufunga nezvavakaitwa kuNigeria ndini mwana kwazvimba. Mumwe anoti tanzwa nekushaya mabasa muZimbabwe ndikwazisireiwo muleya Lyson kuVictoria Falls, muleya P kuSiyabuva na vose kuNtsungwale kuBinga ndini Lusiomo muleya. Mumwe munyore anoti ndoda kukwazisawo amai vangu shamwari dzangu dzinoti Lidson Plak Panashe na Belief Matanga ndini Mpumelelo Magebuza kuChisumbanje kwaManzwire. Mumwe munyora anoti mundiverengerewo tsamba yangu ndingafare kwazvo kana makaita izvi. Mundimhoreserewo sekuru vangu sakureva naambuya ndini behavior rakabopa kumarondera. Ndinoimba kuti mafara zvikuru nekuverenga kwataita tsamba yenyu. Mumwe anoti ndingafarawo mukaverengawo yangu tsamba. Sando tinokupai guys bora mberi ndifarisirewo chigagairwa changu my hermit nevana vangu what sera blessing kusanganisira na iye hermit nehanzvadzi yangu maimidzo kuclear water nevana vavo midzo kingdom wisdom pamwe chete nemukwasha wangu ndini baba watso karakadzai kunafatoni kuchipinge. Mumwe anoti dai maiverenga maiwedzerawo nguva munotisiya tisati taguta ndoda kupinda pa live talk ndikudzi masaya ari ku South Africa. Aiva vateereri nguva yedu ndoyaita shanje semazoose asi tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu nema WhatsApp nekunyora pa Facebook page kuno ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare redzimhosva rinorambidza hurumende nekanzuro yeHarare yekubvisa vanhu vanotengesera migwagwa sezvo pasina urongwa hwekuvatsvagira kwekuti vashande vari. Studio 7 inopinda muAshdown Park, Bloomingdale neMasasa Park umo vagari vanoti vava nemasvondo matatu vasina mvura. Mapato ezvematongerwo enyika ogadzirira kupinda musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa 10 Chikumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndinoimba kuti manga muchinakidzwawo nekuteerera nhau dzedu uye mucharamba muchiita izvi. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndotirambai muripo tinge tiri pamwe chete munhau dzechirungu ndiina Chris Gande.